vatsigirira MDC nedzimwe nhengo dzesangano revagari veGood United Dresdens and Red Bears Alliance kana kuti gura vakaudza Studio 7 kuti vakavingwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori nevemilitary intelligence vakapomerwa mhosva yekurudzira vanhu kuti varambe kutambira bhiri remaintenance and peace and order iro riri kuvatidzwa mumutemo weposa. Izvi zvakaitika mushure mekunge dare reparamende raita musangano richinzwa pfungwa dzevanhu munharaunda yavo. Vanoona nezvekufambisa kwevabasa mugura vakafunga mamombe vanoti vave nevhiki mbiri vasina kumboona mhuri yavo nekuti vari kusvika kudzokera kumba kwavo kubva zvavakatizwa vavingwa pakati peusiku.
Leadership yegura takatanga kuvhizitirwa mudzimba nemasket security agents, military intelligence, vachiti harasira nyaya yekuti we participated paparliamentary consultative meeting pamusoro pebill rinonzi MOPA. So as gura leadership we rejected it vehemently and defended our democratic rights to demonstrations. So izvinezvi mhuri dzedu dziri in danger.
Vamwe vatsigiri veNDC kwamupandaura kwaGutu vanotiwo naivo vane vhiki mbiri vatiza mishano shure mekushanyirwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori vatsipumira mhosva yekuramba zvaiva mubhiri remopa. Vabrother and Ramos vesangano recommit alliance reconciliation and development trust vanotiwo vari kushungudza zvikuru mudhorobha remasvingo vachipumirwa mhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Kugara kwedu kwatiri kuita mudhorobha remasvingo takugara tichitya nekuti vasori vari kugara vachititeverera kunzvimbo dzatinogara. Kumba kwatinogara vari kusvika vachititsvaga nguva nenguva, kunyange pakati peusiku vari kuuya. Saka taugara tichitya kuti zvino ukasvikirwa uri wega pamba vanozodini, hauzotori ukanyangariswa here zvakaita vana Dzamari. Vanoti imi muri kuronga zvekuratidzira nekuti imi ndimi masangano anoshanda nevanhu. Saka tiudzei kuti muri kuda kuratidzira rini. Toti isu hatitombozivi, tongozvionawo masocial media semaonero amungozviitawo, asi vanoramba vachingotiteerera vachiti information iyoyo munayo.
Mukuru wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gurajena vanoti vakaita tsakurudzo yakabudisa pachena kuti mauto ari kumberi munyaya dzekutyora kodzero dzevanhu vachishandiswa mune dzematongerwo enyika. Kanzura weMDC muward 34 kwaGutu vanoti vari kugarawo mukutya sezvo vari kuvingwa zuva nezuva vachitsvakwa. Vanoti vakandomhangara nyaya iyi kumapurisa paGutu Central asi havana kufurirwa dhoketi vachiti funga kuti mapurisa anosvikawo vasori nevemauto.
Like right now panotiwa nemukomana anonzi Enoch Magaya, nhasi uno kumaround 11 midday vamuvinga vaida kumupinza motokari akatozotiza ipapo akauya kwandiri. Pandataura naye iye atozosvika pakutya kutoenda kukamba kuti tinoripota because anga achiti ndokwavava vatauye ikoko.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi achiti inoda vakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati havasati vatambira masoko akadaro kuhofisi yavo vachiti havatombozivi nezvazvo. Apowo mutauriri wemauto munyika Kenol Overton Mugwizi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vanga vasiri muhofisi nhasi. Asi munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika Vaniki Mangwana vanoti hurumende iri kuteverera vamasangano vari kuda kukonzera mhirizhonga munyika kwete vasina mhosva.
Hurumende haina dambudziko revanhu vane mapoka akazvimirira anonzi macivil society organizations, asi kuna mashomana vacho vanenge vanzi vanoonekwa nehurumende kana kuti navavo vanochengetedza runyararo kuti vane urongwa hwokukonzera mbonga mbonga, urongwa hwokukonzera mbonga mupopoto, urongwa hwokuvhiringidza magariro akanaka avanhu, urongwa hwokukonzera mhirizhonga. Nekudaro hazvirevi kuti kana munhu ava nhengo yecivil society organization haachatongwi nemutongo wenyika.
Asi masangano anozvimirira anopomera hurumende mhosva yekuvhara mikana yekushandira kune masangano akazvimirira pamwe nemapata anopikisa. Ndakamirira Studio 7 masvingo, tini Gandri Maramba.